manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC linyewe lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe mugovera nyamavhuvhu 15 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Aiwa andi vatenda nemukana wandakapiwa kuti ndibate basawo energy yakakoshera ikonomi and president go vanodisaidha kuna vari kutambura kuita zvaapuraiwe and kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani saka handisi kushushikana.
Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Tinotambira tinogamuchira zvikuru mutongo wakaitwa nasaenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct vakatonga iwo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mamsipis ayo anenge afoma bato rawo.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo wajustice Pisirai kuenda uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo gumi nembiri the MDC Alliance idzo dzakadzingwa mumatare yeNational Assembly neresenate.
Izvi hazvitishamisi izvashamisiwa navo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakotsi tichiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacaptured government parliament tiri kuona vari kuita zvinenge zvira zano.
Asi mutevedzeri wemunyori wezvekuburiswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice kuenda sezvo iri garo ziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 5072. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1998. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 21,426,000 uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvina. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto nezuro vafortune chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vaine simba rekugadza kana kubvisa munhu pachigaro. Vachasi vanoti vakaita basa ravo nepavanogona napo, pakatariswawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Asi vachasi vanoti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Aiwa, ndinotenda nemukana wandakapiwa. Ndi base basawo energy yakakoshera ikonomi. Ndi president ndivo vanodecide kana vari kuda kuapoita zvaapuraiwe, ndi kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani. Saka handisi kushushikana nekuti pane zvakadaro, ndine constituents, ndihane more time yekushanda kuconstituents.
Kune vamwe vari kuti mabatiro amakaita nyaya yavasidini gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero ari kuitwa nevanhu akadai?
Ndinongoti pachirungu ndinonzi speculation, ndinokungoshanda nezviri patsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imi semunhu uye zvese munhu angaita basa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisai basa renyu rekuva gurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti pane mukana wokuti nditi ndinowirirane nazvo kana handiwirirane nazvo. Because ndakaapoindwa, ndakangoapoindwawo saizvozvo. Ndakatorara pandiri pambedha ipapa, asi kusina magetsi. Handina kuaplaya, handina kukumbira. Ivo ndovakaona zvakakodzera at that time. Pakundibvisa futi, ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi, handiwaro asipo. Shume pane kupoka nepako, president ane raiti yekuapoita munhu nekumubvisa. For any reason, munhu anoperforma anokwanisa kubviswa. Ivo ndovanenge vachiona kumusoro kwavanenge vari uko kuti zvinhu zvakamira sera. Isusu vanenge vavangotatira rako basa chete. Saka tigozvipareidambudzi.
Semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuhwa nemutungamiriro wenyika, ndezvipi zvamungati mungare vedundundu muchiti makagona kubazi ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupipfupi tubazi nekuti agone kurova dundundu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa zvandakaita majaji anofanira kunge ari vanhu, asi inini ndinongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wokuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru ndaita kumanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinowanisa vakansingadzie. Saka education yandato ichaipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
I think kushiva kutakakundikana. Ndina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu kurasi nepabric. Kana iko kumagetsi ndokona dai kunzi kana ndozvimaka ndega. Dimosti pamwe ndaite 5 out of 10.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetise zveenergy zvaenderanawo neikonomi manheri anenge akaita. Tetorinedzizizi zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushayikwa kweforex. Zvinenge zviri zvinhu zvokuti nyika chiinini ndingaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese. Pakuti ubudirire mubasa iroro zvinenge zvitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nai vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka. Of course haiko zvino ndakumbotarisawo zvakasiyana-siyana zvichisanganisira kuenda kuchikoro. Hatingi fundo inobatsira. Saka ndongozvatangwa. Aiwa, ndongoramba ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa ndikanzi nehurumende ichachakati nomukana weduwo wokuti tizotova tisina veteran of distrust kwenguva imwe. Saka tizokuti kana uri MP wobva vati haishirapo ndotofanira kuitwa minista kwete.
Avo vanga vari vafortune chasi vachitaura pamusoro pekubviswa kwavakaitwa mudare remakurukota nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Nyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru kuti mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vakarasa nyaya yakapidzwa mudare nevanhu gumi nevaviri veMDC Alliance avo vakadzingwa neMDCT mudare reSenate pamwe neNational Assembly. Justice Kwenda vakati vanhu ava vapanise kupikisa zvinenge zvatarwa neMDCT. Vamonzura vanoti vose vakabva kuMDC yavatsvangirai vakakwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance vanhu veMDCT. Imi sebato muchaenderera here mberi muchidaidza nhengo dzeMDC Alliance dziri mudare reparamende pamwe nemusenate?
Hakuna nhengo dzeMDC Alliance dziri muparamende, kune nhengo dzeMDCT neCDP neMDC yavanube zvichishandisa zita reMDC Alliance. Isu zvatinongoita ndezvokuti kana munhu asisiri memba yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, mutemo unotiti anofanira kubva achisiya chinzvimbo ichocho topiwa munhu wepato veMDC yavatsvangirai. Hanisawa chedu chekubvisa vanhu muparamende, vanhu vari kuzvibvisa vega muparamende nekujoina mamwe mapato, iro bato rakavapinza muparamende riripo.
Kune vamwewo vari kuti izvo zviri kuitwa nemi pamwewo nedare reparamende zvine zvematongerwo enyika mukati, pakatariswa kuti izvo vaNelson Chamisa vakakwikwidza vari mutungamiri weMDC Alliance vakapinda mumatare vachikwikwidza kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa vakamirira MDC Alliance, vachiti sei matare iwayo akavatambira semumiriri weMDC Alliance ine vanhu vakazopinda muparamende.
Kwete, Alliance Agreement inotaura iyo kuti kuti uite mutungamiri weMDC Alliance unofanira kunge uri iwe president weMDCT. Saka Nelson Chamisa pakafa watsvangirai akazvipa masimba ekuita president weMDCT kudara. Ndoo zvinhu zvakamupa license rekuti aite presidential MDC Alliance. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zviri pachena pane Alliance Agreement. Alliance Agreement inotaura kuti mapato ari mualliance charamba ari mapato akazvimiririra, uyezve kana achinge asarudza nhengo dzeparamendi dzava muparamendi dzinenge dziri pasi pemapato iwayo, zvakanyorwa zviripo mumagwaro. Saka nyaya iyi hatisi isu takaenda kukoti, ndivo vakaenda kukoti kwacho. Vanoenderei kukoti vanoziva kutaura kwavo kuti koti iyi yakatengwa, vanoenderei ikoko? Pavanohwina vanoti zvakanaka, pavanodyiwa votanga kuchema chema kuti koti yakatengwa. Ndizvo zvinoita vanhu vanenge vakundwa izvozvo.
Vamonzura, kune vamwe vari kuti izvo mungave henyu muchifara nemitongo iri kupuhwa nematare uyezve mitemo iri kurerekera kwamuri, asi veruzhinji vari kukuonai semunhu ari kusvika pamusangano pane vanhu akatasva bere, munoti kudii nazvo?
Pete, tinongozvita takazvinzwa vanhu vachiti takatungwa nezano takaitwa sei. Ini handambobvira ndaita kana kuti business nezano tefu, handirambobvira ndatakura pagushungo dheri nemota dzangu, handira kubvira ndatengerwa Benzi naGrace Mugabe. Pete, ini ndakamirira bato rangu MDCT. MDC yakasiwa navatsvangirai, rine bumbiro remutemo, rakasainirana Alliance Agreement nemamwe mapolitical parties. Alliance Agreement yacho ndiyatoteedzera. Chiripo ndechekuti ini ndiri munhu anoteedzera mutemo, ndiri munhu asingade zvinhu zvekumbunyikidza vanhu.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo Awa vanoti MDCT iri kufarirwa nematare edzimosva nekuti inodyidzana nezanu PF.
Izvi hazvidishamisi izvashamisa na Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakots vachiita maitiro avo tirikuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament tirikuona vari kuita zvinongoshira zanu tirikuona ko kumakots vanoita zvekuda munoziva patakaenda kosi makots paya nenyaya yekubirwa kwakaita president Chamisa inyaya yakabatwa-batwa zvisina kunaka zvekuti izvezvi ndo zvakwadza futi nyika. Saka panyaya iyi hazvitishamisi nekuti vangodzokorodza zvavari kungoita nekuti nyaya iyi yakafanana nedzama rakanyorwa pasi inonzi script varingotevedzera zvavakanyora nenyaya yekuti vari kutya vapresident Nelson Chamisa vari kutya bato reMDC Alliance saka vari kuridza vari kutobira zvido zvevanhu nekuti vanhu ava vakasarudzwa pasi semutemo wenyika wezek wemaelections unoti munhu anosarudzwa ari pasi pebato rake bato rake ndorokwanisa kumubvisa ende bato rakapinda vanhu ava vari ibato rinonzi reMDC Alliance. Saka zvekuti MDCT inoita zvinhu izvi yakunzi ndo yava varidzii vemaNPs hazviti pamutemo hazviitenderwi asi ivo nenyaya yekuti vanokondrolwa nezanu PF inova yakacapture mastate institutions vanongotevedzera zvoda bato rezanu PF nokuti bato rezanu PF raparara.
Vasati vatataura neMDCT vari kuti izvo pamutemo pakapindwa sarudzo dza 2018 MDC Alliance wave mubatanidzwa wemapato manomwe bato rega rega rainge rine vanhu varakaendesa kuti vanokwikwidza nekudaro vose vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vachibva kuMDCT vanhu vachagara vari vebato reMDCT munoti kudii nazvo?
Mainda protections anenge achiitwa nevanhu vanenge vachida zvavanenge vachida vakaronga ndo zvakataura kuti yakafanira redrama rakanyorwa vakanyora script yavo ravari kutevedzera kuti richafamba so asi zvese zviri kuitirwa kuda kumbunyikidza nekuba vhoti yevanhu yavakaita yavakavhota kuvanhu vavo vanhu vakavhota mukabvunza vanhu vanoziva zvavakavhotera hazvitombodi kana umwe munhu ataure kuti vanhu vakavhotera chi vanhu vakavhotera MDC Alliance napresident Nelson Chamisa ende zvinozikamwa izvo kuti bato reMDC Alliance rakaita congress yaro maMPs yavangarwewo they were part of kucongress ikoko nekuti constitution yedu inotaura kuti MPs ari part of the congress vakasarudza vanelson chamisa kuti vange vari president zvinozikamwa izvi zvekuda kungozokonesa nekuchenesa mutemo kuti uende kuzvinhu zvavo zvavanodaiwo kuti vaite zvazvimwewo zvavari kuita izvozvo asi tiri kuona vanhu vari kuziva vanhu vari kuzviona ende tichagadzisa zvinhu manje manje zvinhu zvinge zvakufamba zvakanaka zvese zvavari kuita izvi zvichapera.
Vasatwayo mungatsanangure kuti sei imi muchienda kumatare edzimhosva kana muchiti izvo matare aya ari kushanda nezanu PF?
Zviri pachena zvatinofanira kuti tiite sevanhu vanenge vari munyika tinofanira kuti tiite zvese zvinoda kuti zviitwe munyika kuitira kuti pasasara pane anything chinonzi hachina kuitwa isu tinongoenda kumatare tiratidze nyika yese yezimbabwe iona kuti zvinhu zvakamira sei nekuti chokwadi chinozikanwa hachida kuvigwa chinozikanwa nemunhu wese because nyaya yemaelections haisi nyaya yekuti kana yemapolitical party haisi nyaya yekuhwandisa zvinhu inyaya inonga ichitozikanwa nemunhu wese nekuti political party inoexista kuti ivhoterwe nevanhu saka zvemapolitical party hazvisi zvinhu zvakahwandika zvinozikanwa nemunhu wese wemunyika saka patinenge tichera toda kuti vanhu vazive vaone kuti zvinhu zvakamira sei matare avo ari kufambiswa sei zvese izvezvi chokwadi chabuda pachena manje vanhu vese vaakuzviona nekuti dai kusina kuitika zvakadaro chokwadi hachinge chiripo chichinge chichizikanwa asi izvi zvaakuzikanwa kuti zvese zviri kuitwa nenyaya yekuti zanu PF iri kutya vachamisa zanu PF iri kutya MDC Alliance saka zvaakuoneka manje zvaapachena tavasasika manje saka zvaakuto kuti vana vezimbabwe vaakuzotokafamba sei taakudii.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Satwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo.
makadi zvenyu tarangunde kwa mai gunguo kana kuti pasta gunguo tetedino zi eternal wedge ministry international. We are based here in Harare, Harare kutitra zvakanaka.
Tinotarisa kuti panguwa ino ye COVID muri dzakawanda dzakavharirwa mudzimba pasi rose zvizva mukakurudzire nyanya madzimai panguwa ino ye COVID-19.
Madelasi nguwa yatiri kaizi inguva yakati tionerei unoziva kana kuri kuno kuZimbabwe kwedu panguva yakapfuura mashure takaita zvakaremwe disaster ratanga tinaro recyclone idai zvazvekuti takangoperwa tisise nyika dambudziko rechimanimani rakave dambudziko redu tisina kugara futi zvenguva kunyanya especially madzimai mweya wokubereka unenge waakuchitarisa zvino kuti vechidini nevana because kunyanya isu vana mai ndichitotarisa mhuri iko zvino necovid yatinayo iri kutaura zvesocial distancing kuti vanhu vanofanira kugara kure nakure hamufaniri kukwadzisana hamufaniri kudini muchigeza maoko vana mai vakaomerwa kutarisa vana pano dzinongo unenge une vana kana vaviri kana vatatu woda kuona kuti uyu akagadzikana here woda kuona kuti uyu azodini vagara vari here mumagarisana vanofanira kuita saka zvechokwadi nguva yatiri yakatiomera zvekuti zvoda kuti vana amai panguva yatiri ikai vanyatsosunga dzichisimba iko zvino tiri kuona munyika medu macases acho ari kutoita achiwanda zvekuti ndo pakuda kunyatsochengetedzwa mhuri.
Kurudziro yamungape ndeyei?
Kurudziro yangu kumadzimai sekutanga ndeyekuti COVID-19 iriko ende iri serious, ngatisaitei zvekutamba nayo. Tinyatsotarisa mhuri dzedu kuti dzakagadzikana padzimba here, nokuti kana tikarivara sana mai ndopaunotiti kuona umwe mwana atoenda kubaraini akunotamba. Paanoenda ikoko zvaanobata nezvaanosangana nazvo hatichazvidzani chemhuri yese tinenge tava nedambudziko. Saka kurudziro yangu yekutanga ndeyekuti isusu vana amai tisu kazhinji macustodians emhuri tisu tinochengetedza kuona kuti baba vari papi mwana ari papi vari kutambira kupi mhuri dzedu dzachengeteka. Iye kutora chinhu ichi kuchika chinhu chiri serious kuitira kuti mhuri dzedu dzichengeteke.
Tombotarisawo pakubatawo mhuri semudzimai uyezve tichiona kuti vana baba zvakare vari mudzimba zvii zvamuri kuona uyezve zvamungawanikwe imi muchikurudzira madzimai panguva ino pakubata dzimba dzavo?
Regai nditi mavheka hongu vana baba vari mudzimba bati zvatipa futi rimwe dambudziko nekune rimwe rutivi zvokuti vana amai ava kana vachitaura pachirungu vanoti double tragedy kureva kuti uku uri kutarisana nevana uku zvakare watarisana nababa ende baba vakangogara varipo tamba rinobva kubva kaye patinonzi sikana apindana nemukomana wake vadanana varoorana kazhinji kana vari vakomana vanenge vachishanda anoita baba nechebitema anenge ari kubasa zvino iko zvino izvi for the first time kune maata even vamwe vari kutifonera for the first time ndonguva yakareba yaabvo akatarisana nemurume wake kudai pasina munhu kwaari kuenda saka kupopotedzana kuri kuwanda kusanzwanana kuri kuwanda kurovana kuri kuwanda saka ndida kungokurudzira vana amai kuti uku kuine mhuri tiine vana vamuri kutarisa uku kwaita futi baba vamakatarisana navo tikuru kuti dzimba dzedu dzichengetekeka mwaka watindowokuti mudzimai ngaatogona kunyarara nekuti zvinoita kuti vanhu vagumburisani zvakawanda. Vana amai munguva yatiri inoiyi yecovid mafrustrations anenge akawanda nekuti malosses anenge aitika anenge akawanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lucia Gunguo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova kuti timbokurukura navo pamusoro pematambudziko angadai ari kukonzerwa nechirwere cheCOVID-19 mukurarama kwevanhu zuva nezuva. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda vaJonga Kandemiri, mufaro kwamuri nevateereri venyu.
VaGokova, tiri kuona sekunge upenyu hwevanhu hwashandurwa nechirwere choCovid-19 raramo yavo yezuva nezuva. Zvii zvamungataura zvamuri kuona zvashanduka mukurarama kwevanhu zuva nezuva?
Ichokwadi kuti upenyu hwashanduka. Weza tikutarisa vanhu vanga vachienda kumachechi, weza tikutarisa vanhu vari kunda kumabhawa, vaiungana kumabhotoro soro, vaienda kubhora, vaifulaya nendege, zvese hapasina zvinhu zviri nomano. Saka tiri padambudziko muno muZimbabwe rekuti iro even mafambiro acho atakuita akuti isa mukushungurudzwa kwakawanda, kuti vanhu vanenge vachinzi tipei matsamba ekufambisa, vamwe pamaroadblocks pacho tsamba inongotorwa yotobharurwa zvanzi dzokera kumba.
Totarisawo panyaya dzeukama neushamwari vagokova, dzakanganisikawo zvakadii munguva ino yechirwere choCovid-19? Tichiona kuti vamwe varwere veCovid-19 vari kutadza kana kutoshanyirwa kuzvipatara, kana vamwe vasiri veCovid-19 chaivo havasi kukwanisa kushanyirwa kuzvipatara, vashaya vari kuvigwa, zvasiyana nezvaiitwa kare. Zvii zvamungataura?
Ndine vandinoziya vakati wandei vatakarasikirwa navo nechirwere ichochi. Ichokwadi kuti vanotikana vaistablisha kuti munhu afa nechirwere ichi. Vanoti even vanhu musaende kunobata maoko, musaende kunochema, mangwana acho munhu anenge akutovigwa. Pane vandotoziya vekuti ndaifanira kuchema navo ndichibata maoko, but hazvisi kuita izvozvo. Saka ndo mamiri aita zvinhu ekuti iko magariro edu ataita kudhara zvasiyana zvikuru nezvatatarisana nazvo. Zvekuti iko izvozvi kuti kana ukanzwa kuti hama yako yabatwa ine COVID, haugone kusununguka kuenda kunotarisa kuti hama iri sei, upenyu hwacho hwakunetsa.
Totarisawo veruzhinji, muri kuonawo vari kuita bandiko ravo here mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Tichinzwa kuti chiri kukwira zvakanyanya, uye munzvimbo dzaachifungidzironza achingakasike kusvika, zvakaita sekumaruwa tiri kunzwa kuti chasvika ikoko. Zvii zvamungataura?
Problem yatainayo ndeyekuti transmission yava community based, because vanhu vanozivana, vakuti because tozivana tinogona kutaura tisina masks, tinogona kucompromisa social distancing and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vari kuedza kuita enforcement yavo, but dambudziko ripo ndekuti sometimes vanoinforce vaine hasha dzisingaite kuvanhu vasina awareness. Chatoda kutanga nacho muZimbabwe ndeche awareness. Awareness programs dzofanira kuranwa nevanhu vasiri mapurisa, vasiri masoja, machurch, civil society and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vozoitawo enforcement yavo, but hapana ukama huripo pakati peawareness programs neenforcement programs.
Manga makateerera kuna sasvigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti remangwana ravo rakajeka. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai Kuenda, uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance, idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly neResenate. Asi mutevedzeri wemunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilful Hlatwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice Kwenda sezvo iri garo ziva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika